Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 13/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nengo yeCitizens Coalition for Change, CCC, yakapambwa nemusi wemugovera kumabvuku nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, pamwe nevatsigiri vebato rezanu PF vatapfuma nei masaya. Vanonzi vawanikwa vakapondwa kuActuras. Asi mashoko avo kustudio 7 nezvenyaya iyi, mushandi mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF vanoti havanei nezvinoitika mubato reCCC. Mutambi mukuru aive nemukurumbira wenhabvu Raman Gumbo, uyo akashaikira kuBotswana, unonzi anotarisirwa kuuya kuZimbabwe kumusha kwachachengetwa musi wechitatu kana kuti musi wechina. Idzi ndidzo dzimwe dzemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuWashington DC. Nengo ye Citizens Coalition for Change, CCC, yakapambwa nemusi wemugovera kumabvuku nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, pamwe nevatsigiri vebato rezanu PF vatapfuma nei masaya, avo vange vachishayikwa kubva musi uyu vanonzi vawanikwa vakapondwa kumapurazi ekuActuras. Vamwe vakapambwa navamasaya vaJeffrey Kalosi vakawanikwa kupurazi reChabwino mushure mekunge varohwa zvakaipisisa, uye pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa gwaro nhasi range richitaura nezvekuzivisa kwavo nezvemutumbi wavawanikwa wavawana wakapondwa kudivi rekumapurazi iwayo ekuActuras. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanomiririra bato reCCC kumabvuku vaFibion kufaa kutizwi kuti tinzwe zvizhinji.
Zvatirikuita pano ndezvekuti tafamba tinovakomana vatabudisa nhasi varenda munotarisa kumapurazi kwakaraswa kukapambwa kukaraswa Jeffrey Carlos. So muzuva ranhasi nhengo dzedu dzemusangano dzabuda dzinoenda ikoko kwaChabwino Shamva Road. So waenda wakatungamirwa naJeff achiwaratidza paakasiwa araswa. So mukufamba imomo tazonobvunza dzimwe nhengo dzedu dzemusangano dziri ikoko anoita zvepala, ndiwo wazotiudza kuti kune bhodhisi kunoku kupakuparenyatwa.
Saka muchiona pamamuona mutumbi wacho wakakuvara zvakadii, pane zvinotaridza here kuti akarohwa kana zvimwe zvaakaitwa?
Miri yese wakapondwa pondwa, vanenge vaishandisa simbi nemabhemba bhozi, munhu akachekwa chekwa vakaponda ponda munhu.
Mapurisa mambo ataurawo nawo here, vane zvavataura nezvazvo?
Mapurisa vangoti munhu wenyu haasinyatsa kuoneka zvakanaka, saka itai kuti adzimai vacho vange varipo mangwana wanatse kuita positively identify, but mukuongorora kwataita bhutsu dzavakabuda vakapfeka ndo bhutsu jombe vanga vakapfeka ipapo, ndo jombe yataziva. Zvakare pahembe dzatakazoratidzwa nemapurisa pavanhonga munhu pari kuratidza ipo kuti pahembe idzodzo pane hembe yangu yandikashandisa palast by election sakansela kufa kutizvisa palast by election. So hembe iyoyo ndiyo vakabuda vakapfeka neovhorosi. So hembe iyo ine mufananidzo wangu, hembe iyo yawanikwa pawanikwa munhu. Saka ndozvatiratidza kuti zviri munhu wavanhonga pane hembe iyi ndiwa masaya mufundisi masaya. Tavane kushungurudzika kwakanyanyisa kuti tingawo here nokurasikirwa nevanhu nekuda kwe by election yekutsvaga kuda kuita kupinda mupalamendi uchiuraya vanhu. So tiri kushungurudzika semhuri yemabvumo.
Saka pane urongwa here wati hwavepo ungada kuzivikanwa nevateereri?
Vateereri izvozvi tiripo taungana semhuri nehama dzedzese. Tiri kutanga kubata pamwe chete semhuri tiri panhamba 57 munashashi. Tashungurudzika zve. Thank you, maita basa. Tanzwa nekushungurudzika. Mhuri iri kuchema, hama dziri kuchema, musha uri kuchema.
Avo vange vari kumiririra bato reCCC kumabvuku vaFibion Kufa kutizwi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Asiwo tichitema tisina kwatakarerekera tanzwawo kune mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira avo vanotiwo havanei nezvinoitika kubato reCCC. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sezonu PF mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiriri wedu wamunangagwa ane pachena. Vakati havadi mhirizhonga, havadi kuti vanhu vapokane. Kana tichiita sarudzo, ngatiitei sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana mhirizhonga. Kana nhau yetripusiri yechokwadi ngavaende kumaputisa vandoripota vabetserwe. Nauyo iteze vanhu vakapara mosva vabatwa. Asi chatinoziva ndechekuti CCC inogadzira nhau dzenhema. Saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna, hatitozivi. Tinenge takuti isu ngaende kumapurisa, mapurisa oferefeta. Kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura nokuti veCCC vareve venhema vagadzire venyaya ndozvinonetsa.
Avo vange vari mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mubato reCCC munonzi mune kupokana kwakanyanya pamberi pedzimwe sarudzo dzemabai elections dzichaitwa mune dzimwe nzvimbo muna zvita zvitevera kudzingwa kwenhengo dzeCCC muparamende nemakanzuru nevanozviti ndivo vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru muCCC vaSengezo Shabangu. Ngatinzwei kubva kune mutori wedu wenhau Godwin Mangundya achitsanangura zvimwe zviri kuitika.
Mutauro vachavangu vakalipani Pogen vakaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzeparamende dzainge dzisingafaniri kudzingwa dzakaita savamunyaradzi Kufa kutizwi vekumabvuku.
Rambomubvunza pati andofunga kuti about 2 weeks or so ago tikanzai vapaitika mistake. The call was not supposed to happen.
Mutevedzeri vachavangu vaAlbert Mushanga vauza Studio 7 kuti vari kuronga kugadzirisa zvakaitika izvi. Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi vauza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzainge dzisingatombofaniri kudzingwa kuparamende sezvo vachavangu vasiri nhengo yeCCC.
Aiwa, kuna marekodzo anofaranga akaitwa zvavakaita zvisi pamutemo. Havafaniri kurekola munhu in the first place zvokuti Chabangu haasi memba yepati yedu.
Nhengo dzeCCC 24 dzakadzingwa kuparamende 15 muNational Assembly nepfumbamwe kuSenate mushure mekunge vachavangu vanyora kuparamende vachiti vanhu ava vainge vasamirire zvido zvebato ravo. CCC iri kupikisa nyaya iyi mudare reSupreme Court. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo nyika zhinji nemasangano anoona nezverunyararo vachikurudzira kuti pave nehurukuro yekutaura nezvekumisa hondo pakati pemativi maviri aya. mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo nasi apo vazhinji vari kutarisira kuti vaviri ava vachazeya nezvehondo yeIsrael Hamas. Bazi rezveutano muGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas inonzi nehurumende yeAmerica matororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemuPalestine vanoraudzira zvuru zvinopfuura 10 kana kuti 10,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo churu nemazana mana 1,400. Muongorori wenhau dzezvekodzero dzevanhu uye vari gweta vaKennedy Masie vanoti zvakakosha kuti hurukuro dzekuedza kuti pave nerunyararo dzienderere mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nyaya yeIsrael neHamas iri kuitika pahondo iyi inyaya yakukanganisa yatingati kodzero dzepasi rese, yatingati humanitarian law.
Semaonero enyu zvii zvinofanira kuitwa pari zvino kuti hondo iyi isvike kumagumo?
Pari zvino yakuda kuti pachipindira yatingati dzimwe nyika dzinoita senge dzine influence over nyika idzodzidzi. Tinoziva kuti America iyo ine influence over yatingati Israel pane mamwe matangu. Zvokuti dai America yachitanga kuimba nziyo yokuti hondo iyi ichimira, pachiwanikawo matanho ekutaurirana kuti upenyu hwevanhu huitwe save. Ndichitaurawo zvekare ipapo kuti nhasi muAmerica muri kupindawo zvekare mutungamiri wekuIndonesia uyo anova ari achibva kunyika ine maarab akawanda ari kupokana zvekare nehondo iri kuitika kuIsrael. Saka ndoona sekuti iyoyi visit iyoyi yemutungamiri iyoyi wekuIndonesia inogovawo ichizoitawo kuti vaBiden kana kuti America vachinjawo stance yavo panyaya yehondo iyi, zvinova zvichiisawo pressure kuIsrael kuti vamire kubomba.
Munoona kushanya uku kuchibatsira sei pahondo iyi?
Kushanya uku kwakakosha nekuti ivo mutungamiri wekuIndonesia vaJoko Widodo nyika yavo inyika ine the largest population yatingati maarabs and zvinhu zvinova zvichipindawo zvekare panyaya yekuda kudyidzana kuda kuitawo America nenyika idzodzi, zvinova zvichaitawo zvekare kuti iyo America neyatingati a different stance kana vakaonikwawo vachitaura vachinzikawo macontents emutungamiri wekuIndonesia anozivizawo kuti zvekare pavachazonotaurawo zvekare ne vatungamiri veIsrael kuti vaone kuti ihondo iyi ihondo ine potential yokukonzeresa yatingati world conflict inova iyo isingadi kuonekwa panguva inoiyi yekuti runyararo hunofanirwa ichitungamira pane hondo, nokuti hondo yekuIsrael iyoyi nangu hayo yange ichinzi yange iri justified kwaya kuchienda manje yakuchienda kunokanganisa madyidzana nenyika dzakawanda murijini iyoyo nepasi rese.
Zvii zvingaitwe navaJoe Biden mutungamiri weAmerica apo vachange vari kusangana nemutungamiri weIndonesia kuti vabatsire panyaya yehondo iyi?
VaBiden tichitaura pavisiti yavo I think zvavangatoite kubuditsawo magwaro ari kuitwa katingati pachirungu mastance ari kuitawo neAmerica kuti vaone hondo iyi ichipera kana kuti at least paionekwe kuti America iyo iri kuita maefforts ekuti paite dialogue pakati peIsrael neHamas, nekuti pari zvino dialogue yakuchidikanwa nangu hazvo hondo yacho ichizorizuma pamberi apo pakuchida kuti imbomira paonekwe kuti aiwa hondo iyi inokwanisa kumira vanhu vachitaurirana then ipoonekwa matanho anoratidza kuti iyo Israel kana ine zvichemo zvayo zvainazvo kunyanyanya security yayo around region iyoyo zvive zvichionekwa zvichitaurirana zvekare neamamwe manyika ayaya akaita seIndonesia.
Avo vange vari muongorori wezvenhau dzezvekodzero dzevanhu uye vari gweta vaKennedy Masie vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muTexas muno muAmerica. Mutambo wegore rino weZimbabwe International Film Festival utanga nhasi muHarare uchitarisirwa kupindwa nenyanzvi mukubikwa kwemitambo nemafirimu. Vatambi pamwe nevemasangano anotsigira chikamu ichi ne vachange vari ikoko kumusangano uyu. Mutambi ane mukurumbira munyika Davis Guja ndiye ari kukokera chirongwa ichi chegore rino. Katinzwei zvizhinji kubva kuna Pasmo Ndlovu.
Vanotungamira sangano riri kuronga mutambo uyu reZimbabwe International Film Festival Trust vaSolomon Maramba vanotsanangura mafambiro emutambo uyu ayo anosanganisira kuzeiwa kwenyaya dzakasiyana siyana muchikamu ichi nevatambi nenyanzvi dzakasiyana siyana.
Saka tiri kurasika mafirimu dziri kachiiyoyo nekuita maworkshops nekutaura mafirimu makers nevamwe macreatives.
Mumwe mutambi wechidzimai ratidzo Eunice Tava anoti chirongwa cheZift chakabatsira vakawanda kubva zvachakavambwa.
Zimbabwe International Film Festival yakandikoshera zvakanyanya nekuti iplatform inoita kuti tione mukana wekunetworka nevamwe maartists vanenge vachibva kune dzimwe nyika, nekuti pamwe tasingakwanisi kuenda ikoko asi tinowana mukana wekuita yatinoti networking.
Sachigaro wezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonizashe Muonwa vanoti zvirongwa zvakadai zvinobatsira vanoita zvemitambo munyika.
Patinosangana pakadai pamukana yakaita seZift, tinoona zvakawanda, tinodzidza zvakawanda tichibatsirana mukugadzira nekuenderera mberi kwemabasa emufananidzo.
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mozare Angeline Dimingo vati mukana uyu mukuru zvekuti uchasimudzira ramangwana rechikamu chezvemafirimu munyika.
Chirongwa chakanaka nekuti tikatarisa mumakore apfuura mumakore achakanga tichangotanga chakanga chine vavariro netarisiro zvakare zvaitika ndezvekuti mafilmmakers ekune dzimwe nyika vaiuya vachisangana nekuita hurukuro nekudzidzisana nekuudzana nekutaurirana pfungwa dzezvekuita zvinhu pamberi apo pakanga pane urongwa hwaiita kubatanidza vanogadzira mafirimu veunyika ino nenyika dziri kunze.
Mutambi ari kukokera chirongwa ichi gore rino ndiDevs Guja uyo ari kukurudzira vatambi munyika kuti vatore mukana uyu kuvandudza mabasa avo. Mutambo uyu uchapamikana kune vechidiki vari mune zvemafirimu vakasiyana siyana munyika kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo kusvika musi wa18 Mbudzi. Vanoita zvemitambo vachapiwawo mikana yekuzeya zvakasiyana siyana kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana kana kuti maworkshops. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pedingidira rinonzi Aspiration 5, Restoring and Preserving Africa's Cultural Heritage Through Film, iro rinove rimwe redonzo rechikamu chezvemitambo kusangano reAfrican Union. Chirongwa cheZimbabwe International Film Festival chakavambwa mugore ra1998 nedonzo rekupamikana kune vanoita zvemitambo yemafirimu kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo pamwe nekugoverana mazano akasiyana siyana. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmo Ndlovu.
Muri kuteerera ku Studio 7 tichitepfenyura tiri mu Washington DC. Okay. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveutano, nasi tiri kutarisa zviri kuitika kumusha weGlenview muHarare uko kunonzi kwaita dambudziko remasuweji anoyerera pese pese. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunzvimbo zhinji mumisha yeGlenview 1, 2 ne 3 washanyirwa neStudio 7 kune mweya wechina unokachidza zvekutadza kufema kunyanya kuna vanenge vachitanga kusvika munzvimbo idzi. Asi vagari venzvimbo idzi vaudza Studio 7 kuti aya ndiwo mararamiro avo mazuva ose, vachiti nzvimbo dzavo dzinogaroyerera mvura ine tsvina iyi uye kanzuru iri kutora nguva yakareba kugadzirisa dambudziko iri. Vamwe vagari vanoti vave kukwanisa mwedzi vakatarisana nedambudziko iri. Gogo maimbo Kodema kuyana ndemomo wagarwe ku Glenview 2 vano gara pamba pano famba pamwene kunga na mvura yechina iyi vano kuti vano gara vakabatira ura maoko sezvo utano wavo huri panjodzi
tiri kutambudzika nenyaya yemablokeji cholera is within our community and we are afraid ndichato pera zvikaramba zvakada toilets zangu azi block since 1999 atinambo blockerwa nema toilets ati tinoaffectwa nema toilets ari kubva kumusoro uko kunoblocka kumusoro uko
izvi zvatsigirwawo navatinashe muyaka vanogarawo pamba panofambawo zvakare nemvura ine tsvina iyi vanotiwo kanzuru ndiyo honzeri yedambudziko ravo
masoja rungoerera suwa yaya yauti kadhuzhu kaimudhuzhuka zimba dzese one side yese yamurikuona kuno kwacho suwa yacho kana ichifamba haina kukuini iri kuuya youngana pamuri kuona ipapa inotanga kupinda mudzimba dzevanhu ende hatina mufaro nenyaya yekuti pane dzimba dzakaiswawo pamainfield vakasikofutsira madhireni saka kuna mvura iyi kwaichaenda saka chacho chikumbiro chedu chikutionesani kuti pochifambiswa sei dai vatibatsira nyangwe mvura ikanaya haina kwaichaenda bhoza vanhu vakavhara paifamba nemvura ezvinezvi taangofema mweya wakazara sewage everyday
mumwe mugari womunzvimbo iyi amai panasha chakanyuka vatiwo panonaya mvura dambudziko ravo rinowedzera vachiti mvura ine tsvina iyi inotopinda mudzimba
kenge kazara kugedhi kwese pamwe pasingatombofambi kevesapo zvekuti kana tori magezi tinotodzima kuitira kuti kana anenge achifamba mvura inotopinda mumba pese padhorobha pakaita kuzara mvura haifamba haitese kozi kwese kunenge kwakazara kunenge kwakazara inopinda nemasaidhi mese mutorobvisa makapeti kana mvura yatanga kutonaya hatinobvisa zvese nezvitori mumvura zvese
nhengo yecombined Harare Residence Association uye vari mugari wemuglenview muzvare Joeline Nyachuru vatiwo mvura yetsvina iri kukonzera kuwanda kwezvirwere zvemudumbu
dzimba zhinji dzave kugara dzakazara majo ndinoda kwokuti suwa haisi kugadzirwa nenguva uye zvevarwere vari kuwanda vemudumbu kuno kuglenview chikonzero suwa iri kunyanya kutora nguva yakareba isina kugadzirwa vagari pavanoendawo kuti vanosvitsa zvichemo kudistrict office kune department rinoona nezvekugadzirwa kwemasuwa vanosvika votukwa zvakare kunzi maakunyanya kana kunzi taakuzokubhuroka ipa mafoni edu kana vachinge vaita zvekufona vachiripota
kusabatwa zvakanaka uku pamwe nekugara vaine mvura dzetsvina padzimba ndokwapawo vagarava kuti vanyore tsamba yenyunyuto kumunyori kanzuru nechishanu chapfuura mutsamba umu vagari vainyunyutawo nawa Moses Diko mushandi wekanzuru kuofisi yeglenview vachinzi vanga vasiri kubatsira vari kugara munzvimbo dzinoyerera mvura iyi mutsamba yenyunyuto iyi vagari vekuglenview vari kuti vanodawo kuti kanzuro yeHarare isangane navo yotsanangura kuti ichagadzirisa sei zvachose dambudziko iri tsamba iyi ine runyoro rwevanhu vanodarika mazana matatu vekuglenview kunyange zvazvo studio 7 yazvionera pachena dzimwe nzvimbo dzinoyerera mvura iyi padzimba mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vati kubva zvaputika chirwere chekorera muHarare vari kugadzirisa dambudziko rekuputika kwempombi dzetsvina
izvezvi vari kuatenda to those areas vachigadzirisa suwa haringoputiki rega pasina zvaitika zvinhu zvinoiswa imomo ndo zvinozokonzeresa kuti zisuwa masuwa pipes azoputika mishonga iri kuendeswa kwakasiyana siyana but the first thing is to repair mapipes achona ive so that suwa aizopinda then mabvunza kuti kune vanhu vakavaka pamusoro pedzi vakavaka dzimba pamusoro pemasuwa izvozvo hazvitobvumidzi nemitemo zvekuvaka dzimba that's why muchiona kuti kanzuru izvozvi iri mubishi to make sure kuti vari kubvisa dzimba another property yakavakwa pamusoro pemasuwa
kanzuru yeHarare yakatobvarawo chimwe chikoro chayo chinonzi City of Harare Daycare Center nekuda kwemvura yetsvina iyi masvondo matatu adarika nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wecommunity working group on health vaiita irusike vakaudza studio 7 munguva shoma yapfuura kuti cholera haigoni kupera munyika sezvo zvinokonzera kuti chirwere ichi chipararire zvisiri kugadziriswa
tikatarisa muno mumadhorobha vanhu vachine dambudziko remvura marara haasi kutakurwa masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa
hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera ichi nezuro gumi nevapfumbamwe vari vemuHarare uye makumi matatu vari vekuchitungwisa kusvika mukupera kwezuva nezuro hurumende inoti vanhu vanofungidzirwa kuti vafa nekorera izana nemakumi mana nevaviri uye makumi mana nevapfumbamwe vanotozivikanwa kuti vakashaya nekuda kwechirwere ichi kubva zvachatanga muna kukadzi wegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
mu
muzinda we America muHarare we USA Embassy wazivisa kuti uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muAmerica muma university nemuma college gore rino wakakwira nezvikamu gumi nezvisere zvine muraudziro. Vachitarisa izvi vari kuenzanisa negore rakapera. Vanoti gore rino ra 2022 kupinda muna 2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muno zvinosvika chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe 1789. Izvi vanoti zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore rega rega. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa.
Chinchiri papa ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe wangu unonzwa onzi kuBritain wanoenda kuchikoro asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore sayakagara takaro. Saka nzvimbo yekutanga yewanio yaanoda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana pendirike pei inonzi tradition ino yakawamba kuma1970s. Apo kwaiwe nekurwira rusununguko America yakabvunzwa kuti ingabatsirire kuti wana ungasununguke sei kuZimbabwe. America ikati or chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika ukanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakawamba ikoko saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofanirwa chaizvo kunofunda kunyanya vanhu vekuZimbabwe.
Mm-hmm. Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino hukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sokuti pane chisipo here apo vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko pale gore randakambobvunza mutungamiri wekustate department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yawa Mugabe, wakati kwete isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kanari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu wekuZimbabwe ndozvavanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu wanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo voendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe nyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisipinda nekuhurumende ba.
Nyanzvi munyaya dzezvedzidzo vaStan Musaka vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuPennsylvania. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe Live Talk na8pm. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga le-TCC elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Tafumaneyi Masaya utholakale efile eHarare namuhla. Inkulungwane zabelisiPalestina ziqhubekela phambili zibaleka endaweni elokulwisana esengeni seGaza ngesikhathi ele-Israel iqinisa impi yalo leqembu lebutho leHamas kuluhlu lukahulumende weMelika lwamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Ozithi ungunobhala jikelelo webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi phakathi kwamalunga awaxotshisayo edele lephalamende kulamanye aphambanisa ukuwangokuwaxotshisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ilunga le-TCC elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Tafumaneyi Masaya utholakale efile eHarare namuhla, kubika umlondolozi Ndlovu.
Obe ngummeli wemabhuku edayele ephalamende umnumzana Fabian Munyarazi kufaka kutizwi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa adobhe isidumbu lesi eHarare basebesiyasikhangela bathola mpela ukuthi umufi nguMasaya, yena obe ngumfundisi njalo obe leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lanye 51. UMasaya uthunjwe ngomgqibelo esemavuku lelinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Jeff Carlos ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bezanu-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga lezanu-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UMasaya loCarlos babikwa behlelwe yilesi sigaba phakathi kokukhankasela ibandla labo emavuku leTafara, lapho okwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections kulandela ukuxotshiswa kukaKufaka Kutizwi ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu. UCarlos yena utholakale epulazini leChabuino eShamva esigabeni seMashonaland Central echaywe walimala kakubi wahle wasiwa kwesinye isibhedlela eHarare. Ekhuluma isidumbu singakatholakali, obona ngomsebenzi wabahlukunyeziweyo kuleli bandla unkosikazi Vongai Thome uchasisele iStudio 7 ngokwenzakeleyo.
Abducted on Saturday, and one of them was then found beaten thoroughly and dumped at Chabuino. And actually, he is in pain as we speak, and he has since got medical assistance. But we still have one Tafumaneyi Masaya who is still missing up to now. We have since sent a search party for him, but up to now, we haven't got any positive outcome.
Kodwa isikhulume samapholisa umnumzana Ponyati uthi bangabe bemangele emapholiseni abe-CCC kodwa lolu daba alukafiki kuye.
If the reports were made to the police, then it entails that investigations are underway. If there is anything for the attention of the media or the public, we will certainly give an update.
Isiphathamandla se-ZANU-PF esigabeni seHarare umnumzana Tahura Kandishaya uthi ibandla lakhe alilani lezehlakalo zokuthunjwa kwamalunga e-CCC.
On the fact of putting allegations on ZANU-PF, their disorder, their confusion, the in-house fight and all, they all put it onto ZANU-PF. Why? Because they want to maintain a tainted image of ZANU-PF, to say ZANU-PF abducts, ZANU-PF rigs elections, ZANU-PF commits murder. But now if you look at it, Western embassies have ceased to tweet about it because it's all fake.
Ukunsuwana ezidluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edayele ephalamende umnumzana Takutsu angathi wore ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lwe-AK-47 watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamhla lokhu akula muntu osebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi na nganje abathumbi bakhe bebikwa besazakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkulungwane zabesiPalestina ziqhubekela phambili zivaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi ele-Israel liqinisa impi yalo leqembu lebutho eleHamas elikuluhlu lukahulumende weMelika lwamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Umqondisi wenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi isibhedlela esikhulu seGaza eseShifa asisasebenzi osekufaka izigulane labalimeleyo engozini. Inhloko kahulumende weIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu yena uthi iHamas imisa ukukhutshwa kwezigulane ezibhedlela zeGaza. Kubikwa kulezigulane ezine kanye losane abafele esibhedlela seShifa ngemva kokuphela kwamafutha emota kumagenerator. Abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kubikwa bafa eIsrael kulandela ukuhlasela kweHamas mhlaka 7 Mfumfu, kukanti uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi eGaza sekufe abantu abazinkulungwane ezilithumi lanye, abaningi kungabesifazane kanye labantwana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe njalo elela amalungelo oluntu ephasi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ehlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini la bantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi. Okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza laphana?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yokuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yokuthi kume iimpi, kukhulunyiswane, kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze ingabe iphenduka le ngxabano. Kanti-ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ayilandele. Wonke umuntu kungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yukuthi kulungiswe impande yengxabano yona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Sibone ukuvunyelwa ukuthi abantu benelise ukuba bephume endaweni ezilempi eGaza laphana, njalo kusakhulumisana amanye amazwe ezama ukuthi amise impi leyi. Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kunesifiso lokuzinikela kulaba balamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakunakuthula empini ezabe iliwa kuze kube nenanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo, balungise lokho okuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe, noma ngase Afrika, ngase Europe, ngase Asia la angaxabaniyo. Njalo nje yikho kuzakwenza ukuthi kuvikelwe amalungelo abomama labantwana, kuvikelwe amalungelo abantu bonke. Impi vele yona ngokwayo kayivikeli amalungelo abantu.
Lo ube ngumnumzana Effort Ehlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCC, uMnumzana Sengezo Chabangu, uthi phakathi kwamalunga axotshisayo edala lephalamende kulamanye ayengafanelanga axotshwe. Ngakho uthi lokhu kuzamele kulungiswe.
Isikhulumeli sikaChabangu, uMnumzana Khalipani Phukeni, uthi kodwa kunzima ukuba kulungisiswe lokhu, ngakho ke sebezamelela ukhetho lwama-by elections.
Angaze ngizwe kuthiwa ukhona uthi esewithdrawi esekhutshiwe ephalamende, kwaproblema konke kwaqhubeka waphinde wabuyiselwa. Okuzokhumbula ukuthi abafowenu be-PDP bake bakhutshwa kunaye ephalamende, bayenkantolo kwavunywa konke, inkantolo athi ababisele ukuthi i-election date yayiziproclaimiwe, nakho konke so kwasekudinga ukuthi bahambe babuyele ephalamende baya election. Ngiyaxakela la esodwe ngiyaziyo, so ngiyacabanga ukuthi lakhulumi khona lokho.
Kodwa isikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi lokhu kuveza ukuba uChabangu udlala ingqondo zabantu.
Esikutsho thina ukuthi konkona uChabangu wabengamelanga be-recall anyone in the first place. So abantu bethu be-parliament kumele babuyele e-parliament.
Kolunye udaba, owake waba ngumcebisi kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, uMnumzana Mnyarazi Gereke, ndawonye lomunye abotshwe laye uMnumzana Evaristo Rushamba, bakhulume ngemali yesibambiso e-bail yinkantolo kamantshi namuhla. UGereke wetheswa icala lokugqila inkampani ephathisa kundleko zokwelatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas, inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika $400,000, esipha isinqumo kusicelo sebail. Umantshi uMariwa Nazo Gofa uthe uGereke kuzamele abhadale $200,000 emelika $200, ahlale kukheli ayinikeza umthethwandaba angaphazamisi abafakazi bakahulumende, njalo uza kuya emapholiseni ukuyazivika kanye ngelanga. UGereke lomunye wakhe bazaphenduka emthethwandaba mhlaka 13 Mpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimndodolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela eMelika uMnumzana Lloyd Austin uthi ilizwe lakhe litshaye endaweni ezimbili eseSyria ngamabhomba kuzindawo ezisetshenziswa zinhlanganiso ezisebenzelana le-Iran. Lokhu ngokwesithathu iMelika ihlasela eSyria kusukisela mhla ka-26 Mfumfu, iphindisela ukuhlaselwa kwebutho leMelika eSyria lase-Iraq. Amasosha amahlanu awebutho leMelika abulawa ngolwesihlanu ngemva kokuba ihelicopter yawo iwele olwandle ngesikhathi beqhuba izifundo ngesonto. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ufuna ukuqinisa ubudlelwano leChina kwezomvikela. Ocebisa amahhofisi kamongameli ngezomvikela uJack Sullivan uthe umongameli Biden ukhangelele ukuthi uzaqhuba umhlangano lomongameli weChina uMnumzana Xi Jinping emhlanganweni we-Asia Pacific Economic Cooperation Summit eSan Francisco kuyonaliviki. Izulu likazamcolo selibulele abantu abedlula amachumi amathathu loyedwa, njalo lachiya abangaba ingxenye yesigidi bengaselamizi eSomalia. Abakumsebenzi wokucebisa ngezempila kahle yengqondo owe-counseling bathatha leli thuba lokuqinisa umkhankaso wokuququzela ngempila kahle yabesilisa. Bathi njalo ukungaphili kahle emcabangweni kungabe kubangelwa ngamanga okuhle kwesimo somnotho okudala ukuba abesilisa behlukuluzwe lapho sehluleka ukuphandela imuli zabo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zithi
Umkhuhlane wengqondo ubonakala ngokuzizwa umuntu edanile, ekhathazekile okwesikhathi eside, ukuzehlukanisa kumdeni kumbe kubangane, ukungadli loba ukuswela ubuthongo. Ukuzizwa nje umuntu ephangisa ukucaphuka, esiba lolaka aze yacabange ukuzivulala, kanye lokusebenzisa izidakamizwa loba ukunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Mthandazo Ndlovu, oqeqetshe ku-Drug and Substance Abuse Course, Adolescent Accredited Diploma, kanye le-Professional Diploma in Counseling, uchasisa kabanzi ngempilakahle yengqondo.
Mental illness isethe ukuthi izinto nje ukuthi umuntu uphongukuzwa ukuthina usedinwa yokucabanga, ezwe ephelelwa vele ngokucabanga, sethe ukuthi umuntu wangikhona vele yena umuntu waye-abuser utshwala, ama-drugs. Uma lokukhathazeka okukhona kuye, umbezwe engani ustresse kakhulu, ngokwelani elemental illness. Mental illness iyaphambanisa umuntu kakhulu vele ukuthi umuntu ukucabanga kwakhe kwaso kunjani sokulutshwana.
Uqhubekela phambili uNdlovu ekhuthaza abesilisa ukuba badinge usizo nxa sebethe bafika ekuphelelweni yimicabango ephathelane lesimo abahlangane laso.
Abanye abantu bagcina bezibulala, sasasingqondo kasanjani kasekho right. Umuntu ecine seyazilengisa laphana, umuntu ezwise phezu kwendawo enkulu sinili. Njalo futhi lokubulalana ngoba umuntu ingqondo sakungasathathi kuhle. Sikukhangele kakhulu sikule mpilweni zethu sinobaba sithi kathi kwini ungani sokungehlela. Ingqondo ngazange ngani sezivaleka yini, yabo? And then seek i-professional help. Ungasika i-professional help, things are going to go well for you.
Unkosikazi Lois Masuku, okunhlanganiswe e-Africa Institute for Ending Bullying, Depression and Suicide, uthi lolu dubo kwabesilisa lusukela ekukhulisweni komntwana ongumfana emakhaya lezikolweni, ngoba engafundiswa ukudinga usizo nxa esethe wahlangana lesimo esikhanya siphezu kwamandla akhe.
Singayikhangela ngokuthi, you know, umsindo oyenzakala phakathi kwabobaba labomama. Iqiniso esesilibona lapha si iningi labobaba alisebenzi, bese beyitshengisela ekubeni ali-violence. Ukubunjwa futhi komntwana omfana engqondweni zakhe kutshiyene lendlela umntwana oyinkazana abunjwe ngayo. Singathi nxa sikukhangele thina sikubona ukuthi umntwana oyinkazana engaba le-problem, engaba le-challenge ahlangana layo, uyakhala kumbe uyasheya lomunye umuntu, akhulu lo munye umuntu. But umntwana ongumfana uyakhuliswa etshela ukuthi wena uyindoda, zibonele, you know, iningi labo sesibona ukuthi sebezibulala.
Isahlamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi abesilisa nxa bethe bayahlukunyezwa ngomkabo bafela ngaphakathi.
Obaba uyazi ukuthi esiningi ya bangathi balomoya onzima sibili wokuthi emncedeni lapha kuba nzima sibili abantwana umoya wokuthi ungiba. Nxa behlukuluzwa ngomama kakhulu, kodwa ubaba ukuthi asuke akhulume ngakho kube nzima kakhulu ukuthi akukhulume khonokho ngoba kumthathela isithunzi sayo. Ngalokho-ke lezi zinto zikhanya sezisiba izinto ezenza ukuthi khona ubaba bakhanye sebefuthelana bephakathi behluleke-ke ukuthi bazathini.
Umnumzana Thomson Maseko, isiphathamandla senhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender ekhangele iMatabeleland North, ukhuthaza abesilisa ukuba bayemangala kwabomthetho nxa bebhekane lokuhlukuluzwa.
Bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Mhlawumbe yikho futhi okubangela ukwanda kwenani labo baba abazibophela bakhala ngokuthi bayahlekwa nxa besiyamangala. Kodwa ke siyabonga uhulumende ngogatsha lwe-Victim Friendly Unit olwamukela ukuhlukuluzwa kwabobaba ngendlela efananayo nokuhlukuluzwa kwabomama. Obaba abaselaso ngesizathu sokufela ngaphakathi.
Kunyanga ephelileyo kunanzwa usuku olwe-World Mental Health Day olukhona mnyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kaMfumfu esibhedlela seyingutsheni esiyiso esikhangela ababhekane lesimo sokuhlukumezeka engqondweni kobulawayo. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Nemache Mawere ubike ukuba sebesamukela izigulane ezedlula inani elijwayelekileyo, esithi inani eliphezulu ngalabesilisa. Wapha umzekeliso wokuba kwelinye ikamuli bebele mbeda inga machuna isi kondisa la situpa. Kodwa kathesi ile zigulane eziphose zifike amakhulu amabili, i-118. Ngaphandle kwalezo zigulane, leso sibhedlela silezinye ezelatshwa zivela emakhaya ezingamakhulu ayisithupha lengxenye, i-615. Abesibhedlela lesi bakhala njalo ngokuthi imuli zezigulane azibaphi sekelo oludingakalayo lapho umuntu eselatshwa. Inhlanganiso ye-World Health Organization ibika ukuba emhlabeni wonke jikelele phakathi kwabantu abayisitshiyagalombili i-8 oyedwa wabo kaphathekanga kuhle engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende weSouth Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngongekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethuka, ukwesaba lokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshwe lugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu, omeya bamadolobho wonke elizweni, lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbudzo Ntshavheni uthi dale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucathengelwa ukuthi kubangelwe ikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focused on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo lusose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo nokuvala lawo angelalungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokhu okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo esicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokhu okwenzakalayo. I-ANC eyiyo ephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo, then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphixa umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethi esuke elizweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubuse umlandelela uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kunama elections next year, i-government e-South Africa, especially governing party, i-ANC, ibonakale ngathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zale nyathelo likahulumende njengoba sekule nqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho izehlakalo zokufa lokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa kilunga lenhlanganiswe Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abokuza laba ngoba abakuthengisayo kuzaqeda abantu ababo.
No, awekho right la majuice lawo. Ya, yeah, and ayabulala. And acid mawuchukuza uthi uyisetha ure ne isiya likwebu. Beka wethola go sala likwebu ka mogara sekutisa teng. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye-Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba yamaphepha kungekho okunye emuva kohlelo lukahulumende lolu akukho okubi.
bakhona abanye abafika lapha kube nzima ukuthi baye makubo ngendaba yokuthi ayiza babalekile kulempi okukhona okunye okuhluphayo kabe kufanele ukuthi iDepartment of Affairs isizwe nathi izikhalo zethu ukuthi hayi kulabantu abathile abalapha kodwa akusikuthanda kwabo abalaso isikhathi esokuthi baye ngale ngenxa yokuthi bale problem ethile emazweni abasuka kuwo kodwa bakhonayo sicela ukuthi amaphepha behlale belawo ngoba ngumuntu lo muntu endaweni kufanele ukuthi ube documented.
Usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi kuqakathekile ukuthi ama-Afrika wonke ahlangane ahlanganise amakhanda ahluze udaba lweZimbabwe ukuze abeZimbabwe labo babuyele kubo.
IZimbabwe iphumelela yonke i-Afrika iyaphumelela so le ngxaki kufanele bashare nama-Afrika wonke akulo mhlaba wonke kufanele first by reporter bekuthi nayo into i-leadership ye-Afrika isize naleli ingxaki uyabo pinpoint ukuthi lo khetho zange luhambe kahle need ukuthi sihlangane sibambisane.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi zesabela ukuthi inhlelo zahulumende lezi zingagcina sezibangela udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe ikakhulu nxa ukunqanelwa kwabakwamanye amazwe lokhu kungaqala ukwenziwa ngabafuna ukuzitholela amavoti. Bele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inginguthuso Khumalo.
Kwezemidlalo bathi badabuke umoya abadlali abaqeqetshwa ngumoyi uRaman Gumbo labo asebengabaqeqetshi uJoel Luphahla kanye loMelusi Mabaleka Sibanda. Ongumqeqetshi weqembu lenguqu leHighlanders Football Club uLuphahla uthi umoyi owake waba ngumqeqetshi weBhoso wadlalela iqembu elimela isizwe elama-Warriors uRaman Gumbo obhubhe ngolwesihlanu kwesinye isibhedlela eFrancis Town usenjengeqhawe wadlala indima enkulu empilweni yakhe ukuze angene kwezemidlalo.
Ucoach Raman ngumcoach wanikeza ithuba lokudlala kwaHighlanders. Bengibuya kwaHighlanders ngiyobe ngikhochileyo ngisanda ku-take over from Martin. I'm sure akubona le mifo agcina kude esengisa lapha i-national team ukuthi kuye kubangikhanya and the rest is history.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda yena othi bafunda okuningi kuGumbo hathi kwiHighlanders kuphela kodwa lapho eseye kwamanye amaqembu.
Ah, sasebenza kakhulu, kubuhlungu kakhulu uRaman. Uyayenza sadlala ku-first team yaHighlanders, wasiqala singabafana abancane sikuHighlanders. Ngibuhlungu la uCaps ngahamba naye, nembizile kuCaps. Kwangcine eHarare, so ngazomuntu umuntu onjengoRaman sasesithila, ngibuhlungu kakhulu. Njengoba ngibona zengikhosha, wasifuna into eziningi, sisadlala. Okunye angibona sisadlala, ukuthi i-player ithithwa njani, i-training yenza njani, uza wafana bekhaphotini ngawo, uyenza njani. Like ungabona iBhozo 90 kathi ungangithola nabafana labana, uyayala ukuthi ngikhosha. Ngoba yikho wangifundisa kuntu, kumele ube friendly abafana bebhola. Ningakwisali uma ungikhosha. Ushiye into yama-problem abafana, maybe ezinzima or anyway, abahlangana nabo.
Okuningi ngokubekwa kukaGumbo kubikwa kuzakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Good Life Talk namhlanje sikhangela umkhuhlane wengqondo obikwa usihlasele abesilisa abaningi eZimbabwe kungenxa yokungami kuhle kwezomnotho lokunye abanye babo begcina sebezivulala. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ilunga le-Triple C elithunjwe ngomgqibelo emabhuku omnumzana Taphuma Neymasaya utholakale efile eHarare namuhla. Inkulungwane zabesiPalestina ziqhubekela phambili zibaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi le-Israyeli liqinisa impi yalo leqembu lebutho leHamas elikuluhlu lukahulumende weMelika lamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Triple C umnumzana Sengeso Chabangu uthi phakathi kwamalunga axotshisayo idele lephalamende kulamanye kwangafanelanga axotshwe. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.